manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yistudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu mbudzi 20, 2024 makateerera ku Studio 7 nepenyurenya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vatungamiri vakawanda venyika dzemusadhak havana kuuya kuHarare kumusangano uri kukokerwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuzeya matambudziko ari kuDRC neMozambique. Sangano reWorld Food Program rinoti riri kukundikana kuwana mari yose iri kudiwa kubatsira Zimbabwe nechikafu. Imwe nhengo yeZANU-PF yopomerwa mhosva yekuba chikafu chakapiwa vakaremara nemudzimai wemutungamiri wenyika amai Auxillia Mnangagwa kumasvingo. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vatungamiri venyika dzemusadhak vari kupeta musangano wavo wemazuva mana uri kuitirwa padare reparamende idzva kuMount Hubden muHarare. Musangano uyu wanga uchizeya nyaya dzemamiriro ezvinhu mudunhu kunyanya muDRC. Dzimwe nyika dzemusadhak dzakatumira mauto kunyika yeDRC muna 2023 kuedza kupomodza hondo dzinoti idzo Tanzania, Malawi, dzinoti Tanzania ne Malawi uye South Africa, asi nyika nhatu idzi dzose hadzina kutumira vatungamiri vadzo, dzichingotumira makurukota kana kuti mutevedzeri kana kuti vatevedzeri vevatungamiri venyika. Vapinda musangano vatungamiri vashanu chete pavatungamiri gumi nevatanhatu vari musadhak. Sadhak yange ichitarisawo nezve sarudzo dzeku Mozambique idzo vanopikisa munyika iyi vari kuramba kutambira vachiti dzakabirirwa zvemhando yepamusoro. Asi vamwewo vanopikisa vari kuchema chemawo kuti Zimbabwe imwe yenyika yakakonzera kusagadzikana Mozambique nekuda kwekupindira ichitsigira bato riri kutonga reFRELIMO. Izvi zviri kurambwa nehurumende yeZimbabwe pamwe nebato reZANU-PF. Vachitaurawo nevatori venhau nhasi kumucheto wemusangano uyu, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanova zvakare sachigaro weSadhak vati nyika dzemusadhak dzinofanira kumira semusambangwena kugadzirisa matambudziko adzakatarisana nadzo. Asi vaMnangagwa vangakwanisa here kugadzirisa matambudziko aya sasachigaro? Mukuzeya nyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika Dr. Fredius Muteneri.
SADC yava compromised pakuti kupinda kwavaMnangagwa kuva kwavo chairman weSADC hakuna kubata vakawanda zvakanaka ivi vatungamiriri vakawanda. Saka ini maonere ndirikuziva ndeyekutoti kuboikota kwavari kuita utungamiri hwavaMnangagwa kunyanya kutatatanisa mabatiro avakaita nyaya yekuMozambique. Watinuona watu wakanga watu kuru kutiza FRELIMO even electoral commission ya iko kuhisati ya taura hiyo kuti awina ndiani. Uye shukuno kubotwana tunumusharangari ya kuti wakanga watu tuma wano wakaita sana wachina masa. Ende zaito nzizo kwa kanga kuine wamo vasori wakanga wari muno wachizama kuti wabatirize wama siti kutuwa uine ase shikaramba. Zvese izvozvizvizvi mukazvitarisa kuti zvinhu zvanga zvitova muregion medu muno mumashoko ari kubuda muregion medu ari kuratidza kuti vaMnangagwa maitiro avo haasi kufadza vakawanda.
Asika Dr. Muteneri, vamwe vanotika vaMnangagwa havagari dare vari vega.
Ndizvozvo. asi kuti chamuchaziva ndechekuti mutungamiriri kana mucharangarira mutungamiriri weSADC ane masimba ainawo kuti zvinokwanisa kuti zvipinde muagenda yeSADC. Ndiye anokwanisa kuzvivheto kana kuti zvipinde muagenda kana kuti zvisapinda.
Asi pakasagadziriswa matambudziko ari muDRC nekuMozambique uko, zvinokonzerawo matambudziko akaita sei kudunhu reSADC?
Chokwadi ndechekuti tambudziko ririko, pane matambudziko akawanda, nokuti nyaya yekuMozambique kuri kupfuta zvingabviri. Besides kuti pari kuri kupfuta, tinotoziva kuti kwanga kuine nyaya yeISIS yanga iri kunetsa. Saka iyoyo idambudziko rinokwanisa kufararira muregion yedu ino yose, yobva yaita yatingati iya security risk. Zvakare nyaya yekuDR Congo inyaya inofanira kuti igare vakuru vakaigarira. Saka ikaramba kuti isolviwe iko zvino, tichaona kuti iyo issue ichaita kuti pave nesecurity risk munharaunda yedu. Saka inyaya yatovapo, but tinofanira kuziva kuti zviri kuitwa navamunangagwa izvo pachazvo isecurity risk muregion yedu. Saka risk yacho nyaya yakatokura, asiwo tinofanira kuti tinge tinopa mhosva kuna iyo SADC pachayo kuti vangadaro vakatora matano pakanzi nesiom sarudzo yekuZimbabwe yakanga isina kumira zvakanaka.
Avo vanga vari Dr. Fedias Muteneri, mutevedzeri wemukuru wechikoro paLivingstone Colobeng College kuBotswana. Vanga vari parunare kuGaborone, Botswana kwakare. World Food Program kana kuti WFP inoti kusvika pari zvino yawana mamiriyoni makumi mashanu chete kana kuti 50 million pamamiriyoni mazana maviri nerimwe kana kuti 201 million yemari iri kudiwa kubatsira vane nzara muZimbabwe. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Izvi zvaziviswa nemukuru weWFP muZimbabwe amai Barbara Clements apo vasainirana chibvumirano nemumiriri weJapan muZimbabwe Vayamanaka Shinichi chekuti nyika iyi ibatsire varimi vekumaruwa nemamiriyoni mashanu nezviru mazana maviri zvemadhora US 5.2 million kuwana mvura yemadiridziro, kurima zvirimwa zvisingadi mvura yakawanda, pamwe nekudzidzisa nekukwenenzvera ruzivo rwemadhumeni. Amai Clements vanoti kusanaya zvakanaka kwemvura kwapa kuti vanhu vakawanda vade kubatsirwa nezvekudya.
We also provide assistance under the 50 some million that we have received, but also assist the government in certain
tichabatsira vane chikafu pa 57 million yatawana, uye tichabatsirawo hurumende kuendesa chikafu kunzvimbo dzese dzine nzara munyika.
Vashinichi vati mari yavapa kuWFP ichabatsira vanhu zviuru makumi matatu nezvinomwe nemazana mashanu mumawadhi gumi nemashanu kumasvingo Manicaland nemarch central. Vatiwo varimi vachabatsirwa kurima runinga kana kuti sami urwo vati runodiwa chose kunyika yavo.
One of Japan's largest trading companies is expected to play an important role.
Makambani ekuJapan achabatsira varume muZimbabwe kutengesa runenga kuJapan pamwe nepasi rose kuti vawane pundutso pakurima kwavo.
Munyori mubazi rezvekurima muzvinafundo Obed Jiri vatendawo Japan nekuramba ichitsigira Zimbabwe vachiti rubatsiro rwemari yavapiwa nhasi rwakakosha pakuburitsa vana veZimbabwe munzara.
Panapa vakutarisa kuti vanhu vabude mukukanganisa kwakaitika ikoko, vachitarisa kuti vanhu vawane mvura uyezve vakwanise kuwana mbeu dzinorimika dzekuti vanowana chikafu pamwe chetezve nokuwana pundutso yemari kuti upenyu hurambe huchishanduka.
Hurumende yeZimbabwe inoti vanhu vanodarika mamiriyoni mapfumbamwe vakatarisana nenzara. Vari kumamisha vari kuchema-chemawo kuti zvipfuyo zvavo zvakaita semombe zvave kufa nekushaya mvura nesora rekufura. Muna kurume United Nations nemapoka ayo ese muZimbabwe yakazivisa kuti yange yave kutsvaga mari inodarika mamiriyoni mazana mana kana kuti 430 million US dollars yekubatsira vanhu nechikafu, uye WFP inoti pamari iyi yaida 201 million dollars. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakaparura chikumbiro che $3.3 billion yekutenga chikafu pamwe nekutsigira mabasa ekurima. Kuwana mari yekubatsira vanhu vakatarisana nenzara pasi pose kuri kunetsa zvawedzerwa nehondo dziri kuMiddle East, kuUkraine, Sudan nedzimwe nzvimbo. United Nations inoti vanhu mamiriyoni mazana maviri nemakumi masere nevaviri kana kuti 282 million munyika makumi mashanu nepfumbamwe vakatarisana nenzara pasi rose. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Zimbabwe iri kuramba ichitatarika kupedza dambudziko rechirwere chekorera icho chayakamboti chapera mwedzi mishoma yadarika. Asi dambudziko iri ranyuka zvakare kuKariba, izvo zviri kupa kuti bazi rezveutano ripinde zvakare muvanhu richivadonidzira nhomba yekudzivirira chirwere ichi. Nhunhurai Jena anotipanyaya inotevera.
Hurumende ichibatsirwa nesangano rinobatsira pasi rose reRed Cross nemamwe iri kutarisira kubaya nhomba vanhu zviuru zvishanu svondo rino pasi peurongwa hwakatangwa nemusi wesvondo kuKariba mudunhu reMarshall Island West. Nzvimbo yanyanya kunetsa dambudziko rechirwere ichi Kariba Ward 2 inobata Gachekache Fishing Camp, iyo hurumende iri kubaya vanhu nhomba zvichitevera kubatwa svondo rapera kwevanhu makumi maviri nemumwe chete vaine chirwere ichi. Munhu mumwe chete anonzi akafa nechirwere ichi svondo rapera. Mukuru anoona nezvechirwere ichi kuKariba, Dr. Godfrey Muza, vanoti urongwa hwekubaya vanhu nhomba huri kufamba zvakanaka chose, uye kusvika pakupera kwezuva nezuro panga pabayiwa nhomba vanhu vanosvika zviuru zviviri nemazana matanhatu. Zimbabwe inogara ichiita dambudziko rechirwere chekorera gore negore, hurumende ichiita chipatapata kubaya vanhu nhomba munzvimbo dzinenge dzaputika chirwere ichi. Muna Nyamavhuvhu gore rino, Zimbabwe yakazivisa kuti yakanga yapedza kurwisa chirwere chekorera mushure mekunge chirwere ichi chauraya vanhu mazana manomwe uye chikabatawo vanhu zviuru makumi matatu nevashanu. Izvi zvakaitika munguva iyo korera yainetsa munyika kwemwedzi gumi nemusere yakatanga gore rapera kusvika muna Nyamavhuvhu gore rino. Mukuru weCommunity Working Group on Health vaitai Rusike vanoti kunyange kubayiwa nhomba kuchibatsira mukurwisa chirwere ichi, hurumende inofanirwa kuwanisa vanhu mvura yakachena, uye veruzhinji vanofanirwawo kukoshesa utsanana kuitira kuti vasabatwe nechirwere ichi.
Hongu korera vaccination yakanaka, asi inoramba iri complementary measure nekuda kwekuti haikwanise kureplace water sanitation and hygiene. Zvichireva izvo kuti nyangwe vanhu vakabayiwa vaccination rekorera, vanhu vanofanirwa kuramba vachiwaniswa mvura yakachena.
Vanosvika vanoti dambudziko iri haripere kana hurumende ikasagadzirisa nyaya yekushayikwa kwemvura yakachena uye kuwanisa veruzhinji zvimbuzi.
Nhau yekuwanisa vanhu mvura ngairambe ichisumudzirwa mberi. Nhau yekugadzirwa kwezvimbuzi ari masuweji kana zvimbuzi ngairambe ichisumudzirwa, uye nhau yedzidziso maringe nenhau yeutsanana yoramba ichikurudzirwa zvekare.
Mutauro webazi rezveutano vaDonald Mujiri vanoti panofanirwa kuita chirwirangwe senzira yekupedza dambudziko rekorera. Vanoti mapazi ehurumende, makanzuru nemasangano anoshanda akazvimirira anofanirwa kuita monera pamwe kuitira kuti akunde zvachose dambudziko iri. Mamwe masangano ari kubatsira Zimbabwe mukurwisa chirwere ichi anosanganisira UNICEF neDoctors Without Borders. Mugore ra2008 chirwere ichi chakauraya vanhu vanosvika zviuru zvina uye chikabatawo vanopfuura zviuru makumi mapfumbamwe nezvisere. Ndakamirira Studio 7 muChinoi, ndini Nunurai Jena.
Vateereri, echinoi chiziviso chakakosha. Tave kukwanisa kukupai nhau dzedu pa VOA Shona WhatsApp channel yedu, uye pa Facebook page yedu mazuva ose. Kana mchida kubatana nesu padande mtande re WhatsApp, vurai WhatsApp yenyu moenda pakanzi updates, botsvaga pakanzi VOA show na motifarira kana kubaya follow. Munokwanisa kuenda pa Facebook page yedu patinokupai link ye WhatsApp channel ye VOA Shona. Govana ine vamwe na udze Studio 7 dzinotema dzisina divi radzakarerekera. Chimwe chikafu chakapiwa vakaremara nemudzimai wemutungamiri wenyika amai Auxillia Mnangagwa kuBikita kumasvingo chinonzi chakabiwa nemumwe mutungamiri webato riri kutonga reZANU PF mudunhu iri zvokonzera mutauro wakanyanya. Godfrey Mtimba anotipa nyaya inotevera.
Sachigaro weZANU PF District Coordinating Committee kana kuti DCC vangoni taruona ndivo vari kupomerwa mhosva yekuba mupunga uyu. Vataruona vari kunzi vakasweresa vakaremara vakamirira panzvimbo inogoverwa chikafu. Vataruona vakaramba kutaura neStudio 7 nezvenyaya iyi sezvo vakadzima nhare mushure mekufonerwa uye havana kupindira mivhunzo yakatumirwa paWhatsApp. Mumwe mugari wekwanyika vatinarwo macheke avo vakaremara gumbo vanoti vakafambira dhongi rakaora.
Raisi rakauya namai first lady richifanira kupuwa isu vakaremara. Asi hatina kuzoriwana raisi rero, takanzwa kuti rakazotorwa nevamwe vakuru vakuru verimwe bato. Vakatora vakarisheya naivavo. Isusu hapana kana umwe wedu wakawana kana even 1 kg kana 500 grams zvai.
Mufaro wekuti vawanirwa nyasha naamai Mnangagwa vakakurumidza kupera sedova kuna vataurai mafuka vekwachikuku.
Isu kuno kuBikita takapedza zuva rese takangomirira tichifunga sekuti amai venyika vatirangarirawo nechikafu sevanhu vakaremara. Asi hapana chakauya takazongonzwa kuti chaperera kuvakuru vemapato ezvematongerwo enyika ndokwachakaperera chose chikafu.
Nyaya yekubiwa kwemupunga iyi iri kutsviriridza pamadate mutande yevatsigiri veZANU PF akaita seWhatsApp. Murongo wemabasa muZANU PF muBikita vakuda kwasha gopo vakatumira mashoko vachishoropodza sachigaro wavo uye vachikurudzira kuti vadzose mupunga wavakatora.
The only option ndeyekuti vataroona ngavadzose rice 10 bags dzavakatora then leadership ona kuti dzopuwa vanhu vakaremara sei. Ndozvega zvinoita kuti tifambe zvakanaka musangano wedu takabatana. We cannot pretend kuda musangano tichida kuwana kubira vanhu.
Vagopo vaudza Studio 7 kuti ndivo vakatumira mashoko aya. Mutauriri weZANU PF mumasvingo vapepuka ichiwewe vati nyaya iyi hasati yamhangarwa kubato ravo asi vanoti havakurudziri huori.
So musangano hatitsigiri zvachose, hatitsigiri corruption, hatitsigiri vanoba zvinhu zvinofanirwa kuti zviende kundobatsira ruzhinji rweZimbabwe. Saka nokuda kwaizvozvo anenge achikora mutemo zvikabuda pachena zvikaitwa report, tinongoti munhu wakadaro anokodzera kuti adini anga achisungwa. Asi kutaura kwangu pari zvino ndokuti hatina report yokubiwa kwomupunga kuBikita district.
Vanorwira kodzero dzevakaremara musangano reDisability Amalgamation Community Trust kana kuti DACT vaheriri chivhanga vanoti vanhu ava vanofanira kusungwa.
Hazvina kunaka zvakaitwa nomukuru iye weZANU PF munzvimbo yekuBikita kubira vanhu vane hurema. Dai Mwari akavarova neshamu chaiyo yokuti muupenyu hwavo vakwangwai. Regai zvinhu zvinenge zvanzi ndezvevanhu vakaremara, vapiwe zvinhu zvavo vagovani.
Vakafanira kubata chigaro chemutauriri wemapurisa padunhu remasvingo Assistant Inspector Masauso Patinu vati nyaya iyi haisati yamhangarwa. Nyaya dzekubirwa kwechikafu chekubatsira vanotambura munguva yenzara dziri kuramba dzichiwanda mumasvingo. Muna chikumi vamwe vatungamiriri veZANU PF nemapurisa vakasungwa vaba chibage chekubatsira vagari vemumaruwa kwaBasera kuGutu East. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mtimba.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. zvino zvinonzi zvinenge zvave kugadzikana mudunhu rikumaodza nyemba kwakadziva kumavirira kweNigeria zvichitevera kubatana kwemauto nedunhu reBono State kurwisa vanopfurikidza mwero vechikwata cheIslamic State West Africa Province vari kuuraya vanhu nekuvapamba. Chirongwa chekurwisa vanopfurikidza mwero ava chakaparurwa muna 2021 uye chaonawo vanhu vakawanda vange vapambwa nevanopfurikidza mwero ava vachisunungurwa. Vanoona nezveutano muGaza vanoti mauto eIsrael auraya vanhu gumi nevanomwe nhasi. Mauto eIsrael atiwo mumwe musoja wavo aurayiwa muGaza, vamwe vakakuvara. MuLebanon, nyika iyi inoti mumwe musoja wayo aurayiwa neIsrael, iyo yakaurayawo mamwe mauto enyika iyi matatu nezuro. France inotiwo Israel yaridzirawo pfuti mauto ayo ari kushanda pasi peUnited Nations kuchengetedza runyararo kuchamhembe kweLebanon. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, svondo rino tine hurukuro nechizvarwa cheZimbabwe vaEfrem Gamede, avo vari kushanda basa rekutyaira marori anotakura marasha achiaendesa kumagwenya ekambani yemagetsi kuSouth Africa yeEscom mudunhu reMpumalanga. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Tinotakura marasha kubva mumamines ari munharaunda yeMpumalanga. Zvatiri isusu tinotakurira kubva muBethal nemuHenrina tichiendesa kuCamden Power Station iri muna 11N2 munzira inoenda kuRichards Bay. Tinotakura marasha tichibva mumamine ari munharaunda imomo tichiendesawo zvekare pane imwe power station inenge inotera iyoyo Camden Power Station inonzi Henrina Power Station. Saka basa rangu nderekutakura marasha zuva nezuva. Ndotanga basa na 6 makuseni ndichipedzawo na 10 manheru. Tombowanoka breki kekuti munhu azorore nokurara. Ndo mamiriro akaita basa randinoshanda iwayo.
Basa iri muri kuriita nerori yenyu here kana kuti muri kushandirawo kambani?
Basa iri vakandemiri ndiri kuriita nerori yekambani yandiri kutoshandirawo. Pakambani yandiri kushanda muno muBethal, vari based muBethal. Ndora ndinochinja nawo nemumwe driver nekuti pandinotanga shift inini ndinoshanda 14 days dziri straight nemaweekends. Then after 14 days idzodzo ndochinja nawo nemumwe driver anozomhanyo 14 days dzake, inini ndoenda kumba for 7 days off yangu. Saka ndo rotation yatinoita iyoyo.
Tinonzwa vamwe vachichema kuti munosarurwa nezvizvarwa zveSouth Africa zvinosvika pakurwisai nenyaya yekuti muri kutora mabasa zvikuriko kumabasa ekutyaira uku. Hamusi kusanganawo here nematambudziko akadai vaGamede?
Inini padambudziko irori riri kuneswa kune vamwe vedu vari muno vanoshandisawo mapepa ekumusha. Padambudziko irori zvangu inini ndakapa jamba nenhau yekuti ndakazopedzisira ndangogadzirirwawo. Baba vangu vaenda neni ndikanodeclare kuti ndiri mwana wavo, maDNA test akaitwa zvese, ndibva ndagadzirirwa mapepa emunomo angu inini kuburikidza naivo baba vangu. Saka tinoonawo matinenge tichifamba imomo vakomana vekwedu maoriyai. Tinovati maoriyai vava vanodhonza masaiti paiwawa kuti vari kushungurudzwa zveshuwa. Mafambiro avanotoita munzira umu especially side rekwenana Durban, vakawanda vacho vakatowana makontracts anoenda ikoko, vakawanda vacho havatoda, vanotoudza varungu kuti uku hatifambewo. Nekuti nhau iripo ndeyekuti pane rudzi rumwe chete rwuri munhu runonyanya kuita izvozvi zvokurwisa vekunza.
Zimbabwe ine marasha, ibasa rakuti imi sezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika munogona kutangawo here makambani enyu muchinoshandira kumusha?
Ya, ipapo ichokwadi zvinhu zvatinotoshuvirawo kuti dai zvinhu zvagadzikana musha woku zvekuti kana kuri kuti tikawana masponsorships kubva kumhiri pakaitawo vanotumira kana matrucks akafanana neiwaya, aiwa tinogona kuzviita isusu kutomisa makambani chavo mahombe nekuti experience yatanayo yekurana zvinhu zvakafanana nezvozvi, how to handle macontracts acho. Because ininiwo ndakabva ndangoitawo macourses angu elogistics, ndakabva ndanodzidzirawo zvekurana makambani zvakafanana neiwawawo. Saka ya, tinokwanisa kutoita makambani anotobudirira chaizvo kumusha koko kwedu.
Basa rekutyaira iri ibasa ramaiita muri kumusha here kana kuti makazoritanga mave muSouth Africa?
Pandakanga ndiri kumusha inini handina kumbobvira ndaita pfungwa dzekuti ndichazopedzisira ndava kudriva truck. especially this kind of a truck and ndaito match kama truck iwaya anodonza matrera maira masai tipa asi iko zvino ndini ndatove shasha yao panda ndiri kumusha nini ndaitove assistant accountant ndakanga ndisenza a white collar job saka ndakatozvitangirawo ndakuno nekuti kuno kukauya une profession yako haisiri yaunozopedzisira upenyu wakuita kuno kusouth africa kunoko nenhau yekuti pamapepa apa ndopakamboda kutanga pachitinetsei
avo vanga vari zvarwa cheZimbabwe neSouth Africa vaEfrem Gamede vari parunare kuMpumalanga South Africa naJonga Kandemiri weStudio 7. Yasvika nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Pa Studio 7. Nini ndongolo. Roda ungotara nini Mozambika. Mozambiki, wanunanga kwa nga watu nasirisa. Shinoita, shinoitika. Wangatu tonga sezo, wanoda wa habomu, Zimbabwe mabomu. Kirebe Mozambika, harisuzo mira. Shinoshuzo shata, shukuenda. Kana finasu, wakasa wapinde kwa shikaro. Shino, hajuna kunaka kwa Mozambiki.
Mamuka siri kubano amari usi upenyo. Da kutenda shanguwa siri kini ujivayo. Wakabatia semu ipashoma nye. Tote lambaye makadaru mjibatia wanu wanengu ajishai. Wamara kuwe tiripa makatapu za.
Mamu manamba nungu wa mishide zera pa news zenyu papa wa mishide zera pa news. Mamu ajwa njina mungu ditumile papa. Wana wangu tumina mashoko nina uzajwa.
Studio 7 pa Voice America tichikuzai zviri kuitika munyika. Makadini. Mondi uzirawo murume uyo anonzi Munangagwa uyo. Anditi Munangagwa ma wakuzviona kuti kutonga kwako unopindwa kana chero mwana aberekwa nasi kuhospital. Saka iwewe haivi basira kubiridzira masaruzo weitenga vanhu vako vechivota Mozambiki ha zvatiri kupiswa kuno South Africa vanhu vakavharirwa mugodhi saka wadini kuuya kuzobudisa vanhu vari kuvharirwa mugodhi kune
Studio 7 makadi makadi henyu mese muri yeZimbabwe baba chinogure baba wevanhu vamunangagwa avakodzeri kuwachipanga mazano chenyika ye Mozambiki kana kuti semutungamiriri weSADC iwo pachezvavo ndivo vakatokonzeresa nyonga nyonga Mozambiki. Iwo pache zvavo ndivo vakato varikutouraisa vana veMozambiki ndivo varikutokanganisa muSADC. Iwo vamunangagwa dai panyaya dzenyika dzemuSADC. Vamunangagwa pache zvavo vambosuduruka vasiya nyika dzimwe dzagadzirisa because iwo vakapinda pachigaro cheSADC zvechisimba zvenharo nokubhadhara vatungamiriri veMozambiki mari kuti vavasupporte kuti vagadzwe. Iwo havana kutogadzwa futi havana kuvhotirwa nevana veZimbabwe. Vamunangagwa havana kubvira vahwina since 2018 vaikundwa naNelson Chamisa. Saka nga varege kumbunyikidza vanhu muSADC vachida kuramba vachivharidzirwa iwo kukurudzira dzemuSADC vachida kuti dziwavharidzire
pa Studio 7 apa Studio 7 ana mukoma Jonga ana mukoma Blessing muri sei dini God knows best ripano pa Pretoria pano pa Melo Park ndokumbira kuti message yambi ishiko mutsere dzachamisa vaNelson Chamisa kuti afume party yao izvozvi iona anofanira kutora anhu vese akadzima nalahlabankisa ndoani hawo ngaafume angafume party yao nga anofanira kutora chaiwo waridziwe musangano vachamisa tinomada unomada pa 2028 because achamisa kuti tofanira kuti tipinde muofisi ndatenda wadai mwaerengawo meseji yanga achamisa agonozwawo meseji
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mashoko enyu paWhatsApp namba dzedu dzinoti +1 202 465 0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika munyika vatereri musakanganwewo kuti muchirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum na 8 PM nasi tiri kutarisa musangano uri kuitwa neSADC muHarare uri kupetwa iwo manheru ano wakanangana nekugadzirisa zviri kudendsa mudunhu kusanganisira kuDRC uko pamwewo nekuMozambique sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau zvakare vatungamiri vakawanda veSADC havana kuuya kuHarare kumusangano uri kukokerwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa sangano reWFP rinoti riri kukundikana kuwana mari yose iri kudiwa kubatsira Zimbabwe nechikafu tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokoneka nemufaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Standekile Mhlanga munaudze isindebele.